isusu mai vedu munoziva tiri mwana ku ZCTU mai kana kwa mai kukaitwa humwe vana vanoenda vo ikoko hatingasii mai vachirova ndima vari vega ndo kwatakabva choro mwana wakura zvakadini mai vakadana vakataridzirika kuti vari kushungurudzika newewo unoshungurudzikawo saka isusu sebato rinotungamirwa navachamisa taona zvakafanira kuti tinge tichibatana neZCTU kuvashandi ndoo kwatakabva vashandi ndoo vari kushungurudzwa nehurumende iyi vangava muchisoja vangava muprivate sector vangava papi vabatwa panorwadza nekutadza kutonga kwavamunangagwa
zvino pati pava neurongwa here hwatovapo hwemazuva angadaro akatotarwa kuti zvichafamba sei
aiwa mazuva tichanzwa kwavari pavanenge vadaidzira nhume tonge tiripowo tichiitira kuti tinge tichibetseredza national executive yedu yakakurudzira vamembers edu kuti vange vachibetsera vezctu kumatirina mana enyika kwavanenge vari chada mwana mai chadanirwawo vana tichifamba takadaro
musi wa27 October tiri kunzwawo kuti ndopa maronga kuti muzoita mhemberero yemusangano uye kupembererawo tavachamisa musarudzo vachiita sokugadzwa hameno kuti mungapabate muchiti chii ipapo
tiri kuti isusu tichaita musi wa27 ndo patichaita mafijongo kufara kwakanakisisa nekukunda kwatakaita musarudzo nekukunda kwatakaita mumaguta nekukunda kwatakaita kusineti nekukunda kwatakaita paupuresidendi tichange tichifara neruzhinji rwezimbabwe tiri paganzura chiri kutishungurudza ndechekuti hurumende yanga ichishandisa kolera kutirambidza kusangana asi iko zvino tiri kuona vamunangagwa vari kufamba mumayunivhesiti vachibvuta madhigirii vachibvuta madoctorate payunivhesiti yega yega vachiunganidza vanhu vazhinji achingoriko mabiko ekuti instead yokuti vagadze vana vava kukora madhigirii sehowa vachingomatora kwese kwese kwavafamba zvino tiri kuona kuti kana vachikwanisa kuunganidzika muHarare vachiunganidza vanhu tekerere pasi rese isusu mabiko edu emusi wa27 anofanirwa kuenderera mberi anofanirwa kunge achienderera mberi nekuti hakunawo chatakanzwa chakabata chirwere pakaunganidza ava vari kuzvipa madhigirii enhando vari kuzvipa madhigirii emumhepo
zvino vamafume mapurisa zvaakamborambidza kudai vakauyazve vakati hazvigoni kuti muenderere mberi muchazvimisa sei
ndo zvatakatarisira vari kuzviti vari kuita kutonga kwakasiyana kwevaivapo asi tiri kuona kuti kutonga kwavo kwakangoda kufanana ivo vari kuungana vachizipa madhigirii isusu voramba kuti tiungane tichipemberera pati yedu tiungane tichipemberera kukunda kwedu asi ndivo zvinhu vanoti kwanzi aiwa toda kurecognize opposition zvoreva kuti vari kunyepa vari kunyepera nyika yose haungarambidzi vanhu kuungana iwe uchiti toda kuvarecognize